Mangwana anakanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwana anhasi kuri musi wemuvhuro chikumi 25, 2018, nguva dzava 6. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika mustudio 7 dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Statement yabva kumukuru iye ndayanga yaenda enderera kumberi ichitaura kuti iri terrorism, nekuti terrorism kazhinji kurwisana kwakadaro kana kuda kukwadza vanhu vakawanda.
Munyori mukuru weUnited Nations oshora kuputika kwerinofungidzirwa kuti ibhambo kana kuti grenade kubulawayo muZimbabwe, iro rakapotsa rauraya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevateedzeri vavo.
Ngapave necomprehensive plan yekuti chitungwiza igadzirwe zvakanaka, muve newater recirculation yakanaka.
Mumwe muteedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vokurudzira vanhu vemuchitungwiza kuti vasabhadhare mitero kana kanzuro yavo isiri kuita basa.
Kana faraundauya pano vakomana nevasikana, farirai chimhichi, Mwari anokudai, farirai chimhichi, mune hurumende yenyu inokurangarirai iri kupinda manje manje.
Mutungamiri wemDC Alliance vaNelson Chamisa voshanyira vana vechikoro cheGyros Jiri kukadoma. Mitambo yeWorld Cup yoenderera mberi muRussia nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushishikana zvikuru nekuputika kwakaita chinofungidzirwa kuti chombo kana kuti grenade kuWhite City Sports Stadium nemugovera kubulawayo, iro rakapotsa rauraya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vateedzeri vavo vaviri vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi avanonzi vakakuvara. VaGuterres mumashoko avo kuvatori venhau vakurudzira kuti vane chekuita nekuputika uku vasungwe uye nyaya iyi yoendeswa kumatare. Vanhu vanosvika makumi mana nemapfumbamwe vakakuvara muchiitiko ichi. Mapurisa ari kuenderera mberi achiferefeta nyaya iyi uye hapana atasungwa kusvika pari zvino. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti kana paine vane umbowo vanofanira kufonera matikitiva ECID kubulawayo panhamba dzinoti 0292715568, Bulawayo Central Police Station 0292725115, kana CID Headquarters panhamba dzinoti 0242700913, kana kuti kufonera kunonzi kuNational Complaints Desk panhamba dzinoti 0427036631, kana kutumirawo paWhatsApp panhamba dzinoti 0712800197, kana kumapurisa ari pedyo navo. Nhamba idzi tichadzisawo paFacebook page yedu. Zvichakadaro, sangano remubatanidzwa wemakereke reZimbabwe National Council of Churches kana kuti ZCC rakumbirawo vemakereke munyika mose kuti vabatane mukunamatira nyika uye kutsanya kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mizinda yenyika dzekunze yakaita seEgypt, America, Britain neRussia yashorawo zvikuru zvakaitika muZimbabwe izvi. VESADAC neAfrican Union vashoropodzawo chiitiko chekubulawayo ichi. Mukuziya nezvemashoko emunyori mukuru weUnited Nations, tabata hanyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme.
Zvakakosha zvikuru kuti zvakaitika muZimbabwe musi mugovera kubulawayo parally ZANUPF zvebhambo rakaputika muWhite City Stadium inyaya yekuti izvozvo zvazvisingaoneki muZimbabwe. Takapedzisira kunzwa zvinhu zvakadaro nguva yekukura hunde. And mukatarisawo nyaya dzana terrorism nechii dzakawandira kwana Kenya, East Africa nekwana Nigeria. Saka Southern Africa chinhu chekutanga munguva yakarebesa kuti zvinhu zvakadaro zviitike. Saka ndosaka vana UN nana African Union vachipa ma statements iwavo. asi statement yabva kumukuru weHiye ndaiyanga yaenda enderera kumberi ichitaura kuti iterrorism nekuti terrorism kazhinji kurwisana kwakadaro kana kuti kuda kukwadza vanhu vakawanda nenyaya yezvematongerwo enyika kana mamwe mabhilisi akaita ezvechitendero nezvakadaro dai vanga vaendesa mberi vachizoita mademands akawanda kuti tinoda free and fair elections nekuti vanhu vane access kuzombo zvakadaro mabhambo kuZimbabwe vanozivikanwa and vakazhinji kacho vanhu vanenge vakarerekera kugovernment kuhurumende neiyo ZANU PF nokuti opposition haina zvakadaro zvakanaka kuti inspector general waita nyaya iyoyo kunze asi dai vanga vaenderera mberi vachinyatsokupawo mademands kune hurumende yezimbabwe
asi nemaamiriro akaita zvinaya tiri kuona hedu vari kukwikwidza musarudzo idzi vari kuenderera mberi vachitsvaga rutsigiro mungati mungakwanisika here kuti muitwe sarudzo muzimbabwe nemamiriro azvakaita
ndofunga sarudzo muzimbabwe zvatimafambira tatsvika dzatsikiraridzika kuti ngadzichaendeka zvakanaka asi kana zvaakuita zvekubhomba izvi panenge paakuzotarisika pane vanhu vane kuronga vari kubika zvimwe zvinhuwo zviri pasi zvekuti sarudzo idzo dzisaitike ndinoshuvira kuti zvakaitika muwhite stadium ndo zvega izvozvo hakuna zvimwe zvichaitika but pakaitika futi zvimwe zvakada kudaro kana pakabhombwa futi vanhu ndofunga vanhu vanenge vakuda kuzoenda iya inonzi state of emergency wekuti haakupostpona maelections pamwe vanhu vozoti ngatimbotaurirana toita transitional government kusvika maconditions emaelections azoita izvozvo zvinogona kuvhiringa ndingoshuvira kudai zvaitika izvozvo chiri chiitiko chimwe zvoperera ipapo vanhu voenda kusarudzo saka zviri possible kuti sarudzo dzinoenderera mberi asi zvimwe zviitiko zvakadaro zvikaitika pamwe vanhu vanenge vakuzotarisa kuti aiwa pamwe sarudzo dzacho ngadzimbomiswa
vamwewo ndo vane pfungwa dzekuti vasaongwe medei vanopikisa vose vari kukwikwidza musarudzo idzi vachengetedzwa nemapurisa kana vasori iyi inenge iri pfungwa yakanaka here
iyoyo manje ndo pfungwa yakanaka ndoziva kuti zvangu vasori vanonetsa panyaya yevanokwikwidza kuti vanenge vaakutora information vanenge vaivo vaakubika kuti vanokwikwidza vadyiwe kana kuita sei asi zviripo pamutemo manje wazuro ndezvekuti one wemapresidential candidates wa23 akafa kana akawana chaanowana sarudzo inobva yadzimwa yotangiswa sazvo zvakanaka kuti sehurumende yezimbabwe sezvinoita dzimwe nyika kwana america nechichi vanhu vanenge vazivikana kuti vantu vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika vanobva vachengetedzwa nevasori kana kuti vanopiwa state security izvi zvinhu zvakanaka kuti kana paine zvazoitika kana vanhu vanga vaiziva kuti ndiani vasori kana kuti istate security iyoyo asi izvozvi toti pane chinoitika kuno umwe we23 vari kukwikwidza ivavo pane chinenge chaitika vasina state security vanhu vanogona kuti hapamwe accident kana kuti itsaona kanti chakati chakati chaitika saka state haizotori responsibility saka ndinoona kunga zvazvakakosha kuti vakwanisa kunge vachichengetedzwa nestate security
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamaxwell saungweme vachitaura vari parunare kutanzania dzimwe nyanzvi dzechiuto dzinoti chengetedzo yemutungamiri wenyika haina kusimba sezvinotarisirwa nekuti vanochengetedza vanonzi havana ruzivo nekudzidzira basa iri zvakadzama sezvo vakawanda vavo vari vechiuto Arthur Shigoriwa anoti panyaya inotevera
zvichitevera kuputika kwakaita tinofungidzirwa kuti chombo chakakwadza vanhu vanosvika 40 nevapfumbamwe nezuro munhandare yewhite city kubulawayo pakupera kwemusangano webato rezanu pf nyanzvi munyaya dzezvekuchengetedzwa kwevakuru vakuru dzinoti zviri kuitika zvishamise sezvo kuchengetedzwa kwemutungamiri wenyika kuri zinyekenyeke nyanzvi idzi dzinopa muenzaniso wemunhu akaenda paitaura mukuru wenyika kumusangano wekugweru akabata vaemarson munangagwa kumusana semucherechedzo wekusatsimba kwechengetedzo yavo vaimbo vemupurisa mukuru vakasiya basa gore rapera vaonesimo ngirande vanoti mukuru wenyika ave kuchengetedzwa nemauto ayo vanoti haana ruzivo rwakadzama nekuchengetedzwa kwepedyo kana kuti close security kwemutungamiri wenyika vangirande vanoti vanochengetedza mukuru wenyika vanofanirwa kunge vakadzidzira basa iri kunyika dzakaita seisrael neegypt izo dzakadzidzisa vakawanda kusanganisira ivo vaichengetedza vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi vamwe vanoti zvakaitika kubulawayo ndezvemugotsi Matsuro sezvo chiri chiitiko chekunyepera. Vakanishas Muremba vakarwa muhondo yerusununguko kudivi reZipra vanoti dai rainge riri grenade chairo sezviri kufungidzirwa nevamwe ringadai rakauraya vanhu vakawanda vainge vari mukati memamita matanhatu kusanganisira vamunangagwa.
Ringadai grenade kana kuti bhomba chairo ka tichitaura zvimwe this time if was really nini bhomba chairo ka kipole kuti daire lot vaifu wakawanda matauri aita munangagwa munhu kuti ndanga ndiri few meters away from that thing scene anga asingapone futi because that thing chinga chine maflagment mukati and that flagment comes in because kana riri grenade ka is 9 meters dzinga rakudai.
Vamuremba vanoti chiri kunyanya kushamisa ndechekuti hapana ari kusungwa saka vakawanda vari kubvunza kuti ndiani muvengi wavamunangagwa chaiye.
That means vakamutangira kare. You see from justice, you have passed the office, you have what he, nobody was arrested. Our Zanu PF was targeted there again, target of vice president. A lot of things, we ain't watching Diani Chaiso. Okay, that time they didn't agree for this time, yes.
My office, Avamanangagwa, Akambupin, was a trip from Chemo Gorilla Pera, Apovangi, Vachimutem, Rumtungamir, Winika, Asa, Panaka, Sungwa. Imwe nyanzvi yechiuto yaramba kudoma nezita sezvo ichiri muchiuto inoti zviri pachena kuti bhambu rinonzi rakaputika harina kukandwa sezvo rakaputika richibva pasi. Nyanzvi iyi inoti chombo chakaputika chinofanirwa kunge chakagadzirwa nemunhuwo zvake sezvo pakaitwa basa risina unyanzvi. Izvi zvinotsigirwa nemurumurwi wehondo yerusununguko vatinashe chinengundu ava vanoti dai riri bhambo chairo pangadai pakasiyiwa nekuparadzwa kwezvinhu zvakawanda.
Bhambo chacho rinobvira paipanobvira paipai hapana chakaitika pai.
Mumwe mugaro wemuchinhoi vaChristopher Chirimuta vanoti mapurisa nemasoja hapana zvavakaita zvine chekuita nekutarisa kuti hapachisina here rimwe bhambu uye vanoti havanzwisisi kuti sei munhu akatora vhidhiyo iri kutenderera asina kutya sezvo akaramba achingotora mifananidzo.
Because in the security, my security details kana masoja zvoti hapana enemy kwete kuti paputika bhomba vanhu vakutongotanga kutora mapiko kana pane rimwe kukana pane something chidoitika ko izvizvi munhu atotora foma pictures because apanoputika bhomba chairo hauna nguva yekutora mapictures because unenge uchitotizira une upenyu hwako hapana rumbonyatsozosia chekuti pachine chimwe here kana kuti pane chii.
Nyanzvi munyaya idzodzo matongerwo enyika vaibvo Mandaza vanoti vari kushamisikawo nemashoko ari kubuda ekuti bhambo rainge rakateerwa vamunangagwa chete sezvinonzi vatevedzeri vavo havana basa. VaMandaza vanoti vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga navaKembo Mahadi vakakosha zvakafanana navamunangagwa. Vakawanda vari kushamisikawo nezviri kuitika zvakafanana nekuburiswa kwemimhanzi uri kutaura nezvekubhombwa kwakaitika kubulawayo pasina zuva rimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndine Apa Chiguriwa.
Mumwe wevatedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti vose vari kukwidza musarudzo vakasununguka kukumbira hurumende kuti ivambe mapurisa anovachengetedza mushure mekunge vaputitsirwa chinofungidzwa kuti chombo kubulawayo. Mashoko aya akataurwawo nemutungamiri weNCA muzvinafundo Love Mo Maduku panhepfenyuro yeZBC. Zvichakadaro, vaChiwenga vakakurudzira vagari vemuchitungwiza umo vakaita musangano nezuro kuti vasabhadhare mitero kukanzuru vachiti MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iri kutadzisa kufambisa zvinhu zvakanaka mukanzuru yechitungwiza. Mutori wedu nhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Viva Zanu PF!
Viva!
Ijipe! Ijipe! Fanya Chikonyoka!
Vashara pamusangano wavakaita nevatsigiri veZanu PF nhandere yechibuku muchitungwiza nezuro vaChiwenga vakati vagari vemuchitungwiza vanofanira kuregedza kubhadhara mitero kukanzuru vachiti kanzuro yechitungwiza iyo izere makanzuro eMDCT yavachamisa haina zvairi kuitira vagari vemudhorobha iri. Vachiwenga, vakati upenyu hwevagari vemuchitungwiza hunonaka bedzi kana vagari vemuchitungwiza vakavhotera makanzura ebato ravo rezano PF.
Ngapave necomprehensive plan yekuti chitungwiza igadzirwe zvakanaka. Muve newater recirculation yakanaka. Muve nesewer recirculation yakanaka. Muve nerefuse collection. Ndokuti iwe unokwanisa kuzoti ko jeredzwa rangu riri kupi nekuti munhu ari kuwana mvura anoziva chaari kubhadharira. Munhu anofanha kuti abhadhare marenda achiziva kuti refuse iri kutakurwa. Munhu anofanha kuti abhadhare marenda achiziva kuti iyo yema ICT cable fiber optic yapo for the youth.
Asi mashoko avachiwenga aya akatsoropodzwa zvikuru neMDCT. Nhengo yekomiti yepamusoro muMDCT yavachamisa, uye varivo vachakwikwidza vakamirira MDCT yavachamisa musarudzo dzeparamende kuzengeza West muchitungwiza makare vaJob Scholar vanoti zviri kutaurwa navachiwenga hazvina musoro.
Chiwenga anazvo kutarisa kuti haana ruzivo nenyaya dzemaissues elocal governance. Mutero unobhadharwa not only for service delivery but also nyaya dzokuti dzimba dzega dzega dzinenge dziri mumadhorobha dzofanira kuti dzibhadhare mutero. Chaanga achifanira kutaura inyaya yokuti madebt collectors akawiswa nezanu PF muno muchitungwiza ndo anofanira kuti abviswe. Kuna inonzi well cash debt collectors vakawiswa navanhu vezanu PF muno. Chimwe futi chechipiri ndechokuti anofanira kuziva kuti bato rake ndo rakanga richiita indasie nokuranwa kwanga kusvitwa chitungwiza municipality kwenguva yakareba. Makanzura edu akadzingwa gore rapera vakaisa commission yavo yakasiya yauraya nokuponda chitungwiza municipality kuti ive pairi nhasi. So mashoko kupererwayo.
Mumwe mugari wemuchitungwiza muzvare Nesta Simba Negavi vanoti kunyange hazvo kanzuro yechitungwiza isiri kukwanisa kuita basa rayo zvakanaka, chinodiwa ndechekuti hurumende ipe makanzuro mari yakakwana yekutenga zvose zvinodiwa mukuita basa rayo.
Hurumende painoita budget dai yakwanisa yapawo kanzuro mari yakawanda yekuti kanzuri kwanisa kutipawo mvura yakachena kutakura mabhini nekugadzira marodha nemapotholes. Pane kuswera achiendesa mari kudefense uko as if tinongogara tiri pahondo nguva dzese.
Nekune rumwe rutivi, mumwe mushandi wekanzuro yechitungwiza Valoid Chagwedera vanoti vagari vakarega kubhadhara mitero kukanzuru, kanzuru haizowani mari dzekubhadhara vashandi mari dzemihoro.
Isusu vashandi municipality tiri kutambudzika mukoma kutaura chokwadi. Izvi tiri kutambira $150. $150 ndai mutambira $425 ikadzikiswa ikauya pa$300 ikadzikiswa yapa $150 ndine mhuri. Ende mamima iyo mastenda kutaura nemukuru hatina kupiwa sevashandi tese hata kupiwa. So ipapa handisi kupikisa kutaura nemukuru but vanhu vefupei marets nemarenzi izvozvo ngazvige zvichibhadharwa kwete zvakutaura zvikanzi vanhu workers. Chakaita kuti workers ipinde chii inyaya yekuti havasi kubhadhara vanhu. So ana George Makunda vati voita sei? Voita sei? Vanotoingeja nekuti madebt collectors and George Makunda is not wrong. George Makunda is right pakuingeja workers. Is we need to get paid. Zvoda mara kuma temhuri dzatirira manadzo. Mukoma ndava kutaura. Ive tine madzimwedzi nemadzimwedzi tisingatambire mhuri dzedu dzikutambura sikereti. Iyo hurumende kana yataura kuti zvone ava vanhu ngavabviswe sikereti. Ngavachiisa mari municipality. Inoita justice mari dzedu masalaries. Kana sezvizvi.
Kunyange hazvo makanzuro mazhinji ari kutadza kutakura marara nenguva pamwe nekuwanisa veruzhinji mvura nguva nenguva. Makanzuro aya anotiwo ari kutadza kuita basa ravo zvakanaka sezvo hurumende iri kupindira zvakanyanya mumafambisiro aanoita basa. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa nezuro vakashanyira vana vakaremara vari pachikoro cheGyros Jiri chine vana vasingaone kana kuti mapofu chinonzi Kadoma School for the Blind. Pakava nemufaro mukuru pamusangano uyu apo vana vakaona vachamisa nevamwe vakuru vakuru mubato mavo avo vakavapa rubatsiro rinosanganisa zvekudya nemari. VTech Mag TV vainge vari panzvimbo iyi vachitora mavhidhiyo. Vachamisa vakakurudzira vana ava kuti vamboite zvedzidzo vambosiya zvematongerwo enyika.
Kune zvimwe zvipo zvakawanda zvirimo zvakasiyana siyana. Tinoziva vamatavirangwa nechipo chakakura chenyika. Senyika tikafara tikatambira chipo chavo nyika yakaita zvakanaka. Tinoziva kuti kune vakawanda vane zvipo zvakasiyana siyana. Nokuti Mwari vanofa zvakaringana pazvipo. Saka ndinotenda kuti ndauyawo pano nekuti tione kuti zvinhu zvedu zvingafamba zvakaita sei. Ini zvandichaita pano baba, ndaona kuti haungadi kuti hongu izvi zviripo izvi, asi pane zvimwewo zvinodikwa zvinenge zvakasiyana siyana. Iwe Farai wochigadzirisa nyaya yekuti tomukanda waka 2000 kanosara ka asi tinotaira kuti pane zvirongwa zvinofanikidzwa zvakakura kunyanya nyanya kumaticha yedu nebasa ravanoita rakadi rakanaka. Ini ndinofara nekuti aitika kuti arangarirwe tigovaonawo kuti vano nokuti vanodzidzisa ka ende zvinoda mwoyo ise calling ende tinoitenda calling iyo. Saka ndafara kuti ndauya pano vakomana nevasikana farirai chinhu ichi. Mwari anokudai, farirai chinhu ichi. Mune hurumende yenyu inokurangarira iri kupinda manje manje. Imi hamutendedzi kupinda mune zvepolitics, asi munongotenderwa kupinda mune zvemufaro wezvabva kuhurumende inenge yasarudzwa. Iyo yaitasarudzwa manje manje nevanhu mukuketa kwavo. Hatitarisi kuti mupinde mupolitics nekuti aiko hakusi kwenyu.
Pane mumwe mwana musikana akaitawo detembo rekutenda utungamiri hweMDC Alliance.
Ndamusorei vana vechikoro vadzidzisi nemoni makanditeerera. Ndambokuitai detembo rangu. Ini ndinorida, amai vangu vanorida, baba vangu vanorida, kunyange vadzidzisi vanorida, chairmani vamatombo vanorida, kunyange ivo vatinoti president Chamisa vanorida. Hakuna anoda kurera asina kuriona kana kuswera asina kuriona. Kunyange mabhunu anorida. Ini ndinoreva jena mponi sada chake.
Vakuru vepachikoro apa vakataurawo matambudziko avari kusangana nawo.
Pamusoro yehama dzadiwa, ndinoti mufaro mukuru nekutsika kwataitwawo pano nhasi naapurezidendi wedu Chamisa nevateedzeri vavo. Ndichiti ndinokutendai muzita rababa remwanakomana nomweya mutsvene. Ndichiti purezidendi, muri kuonawo vana vatinawo panapa tiri padambudziko huru. Tiri kunidzawo help. Tine vana vari so talented mukadoma. Musazotikanganawo purezidendi, tiri kunidzawo help vana vedu kuti vana vedu varambe vachiendera mberi nedzidzo dzavo. Tisagumire patiri. These are the leaders of tomorrow. We have to group them now. Varamba vachiendera mberi vana ivavo. Musazotikanganwawo. Naiwayo mashoko ndinotiwo, pachikoro panapa murikungopaonawo purezidendi zvapare. Murikungopaonawo. Chada rubatsiro rwakakomba hurukuru. Ndinoti ndinokutendai hama dzavadiwa. Thank you very much.
Chikoro chekadoma School for the Blind chiri pedyo nekadoma makiromita zana nemakumi mana kubva muHarare. Chikoro ichi chakaumbwa neGyros Jiri Association muna 1964 uye chakazoendeswa panzvimbo yokadoma iyi muna 1981. Vana mazana maviri vanokwanisa kunyoreswa kudzidza pachikoro ichi vachidzidziswawo mabasa emaoko. Mumakore apfuura chikoro ichi chaingodzidzisa vana veprimary chete, asi guta rekadoma rakazochipa mvumo yekuti chiite zvidzidzo zvesekondari.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Iko zvino tochimbotarisa nau dzemitambo. Mitambo yenhabvu ye World Cup iri kuenderera mberi ku Russia nasi. Mu Group A, Saudi Arabia ichatamba ne Egypt, kuchizotiwo Uruguay ichitamba ne Russia. Mitambo iyi iriko panguva imwe chete na 4 p.m. masikati anhasi. Mimwe mitambo iri mu Group B na 8 manheru ano inoti Iran ichatamba ne Portugal, kuchitiwo Spain ichitamba ne Morocco. Pamitambo yakatambwa nezuro, Japan 2, Senegal 2. England 6, Panama 1, kuchizotuo Colombia 3, Poland 0. Pamitambo ya tambo kushika parizino, pane zvimwe zvikwata zvatokwanisa kubudirira kuenda muchikamu chechipiri. Zvikamu izvi, zvikwata zvabudirira kuenda muchikamu chechipiri izvi, zvinosanganisira Russia, Uruguay, France, Croatia, England ne Belgium. One life, live it up, cause you don't get it twice. One life, one dream, one moment, one team, one you. Life's high, thousand roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, where y'all at? We right here! Empezó la rumba y estamos celebrando, todo el mundo que me levante la mano, estamos vivos, hay que disfrutarlo, hoy nadie me detiene porque yo no sé parar, no, no. Sezo nguwa idi apira harigaiti botari samsure na uzwa kare. Munyori mkuru wa United Nations o shora zukuru kuputika kwezi zvinofungidzirwa wa kuti I bambo grenade kubulawayo iloraka poza harauraya wa tungamiri wenyika. Vamwe vo shora mumwe mtezeri we mtungamiri wenyika wa Konstantino Chiwenga ne ukuru zira wa gari wikuchitungwiza kutuvasa badare maridze mitero. Mutungamiri wemDC Alliance vaNelson Chamisa voshanyira chikoro cheJairos Jiri kukadoma. Tabva tasvika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti muswere zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.